Vajitaura nevatorewe nao nasi pamuzinda webatura avo muharare, mutauriri webato iri wa Christopher Muchangwa, vati mukuru wewa ongorori vesaru zubakau ya Muzimbabwe waka mirira Sadak, vanevas mumba, vanofanira kupeta muswe, se zubava kutura basa risiri ravo.
Mkuru wewa mumba kutubasa nasi, mkuru wewa kutubasa nasi, mkuru wewa
Vamuchangwa vatiwo, vamumba vane ushamwari nemutungamiri webato rinopikisa, Citizens Coalition for Change, vane ufo nchamisa, zvavati zvinogona kunge zvakonzeresawo kuti vataure mashoko avatura nasi, uyewo vavapomera mhosva yekutaura zvemusoro wavo, kwete muono wechikwata cheSADC chiri kuongorora sarudzo. Asi mutauriri mutsva webato rinopikisa, Citizens Coalition for Change, vapromise Mukwananzi, vanoti vaongorori veSADC neEuropean Union, vabaya dede nemumukanwa.
Zvinoratidza kuti SADC yabvezera. SADC yashanduka, SADC yakuda kuti Southern Africa indirire mberi. Saka tinotambira zvikuru mashoko abuda anoratidza kuti election harina kufamba zvakanaka. Ndingati inini hongu vamwanga vachidzamba dzamba asi overall munhu wese aratidza kuti haana kufara nemafambirano aita election. Izvi zvinoti vindicata isusu sebato reCCC tagara tanga tichitaura kubva nakare kuti election iri harisi free and fair.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaLuke Chitsike vanoti masangano anoongorora sarudzo aya ananga nemo nemo.
Sarudzo dzemuZimbabwe maitiro adzaitwa rwendo rwuru anosvodesa. So zvainge zvaitoshamisa kuwana maobserver mission anenge achiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Ichi ndicho chokwadi chaichiitwa naSADC. Ndekekutanga tichiona SADC ichitaura zvakadai. Zvinoreva kuti wambozama kuda kuonawo kuti ndepapi panenge pakanatsurudzwa asi washaya. Izvi zvinoreva kusarudzo idzi dzichanetsa kuti vanhu vazotambire zvinenge zvabuda musarudzo.
VaLazarus Sauti, avo vanoongororawo zvematongerwo enyika, vati maitirwo esarudzo mwaka uno asiya mibvunzo yakawanda isina mhinduro.
Sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakatiratidza kuti kune vanhu vakawanda vaichifidzirwa mune dzimwe nzvimbo kuti vavhotere amwe mapato. Vanhu vainyorwa mazita vachibuda kunovhota ende izvozvo zvakakanganisa kuti vange vachisarudza vanhu vavari kuda kuti vavatungamirire. Bato reEuropean Union rataura kuti ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange munzvimbo dzakawanda sarudzo dzedu dzakaitwa pasina mhirizhonga, asi zvimhingamupini izvi zvinoita kuti sarudzo dzevanhu dzisange dzichizadziswa zvakanaka.
Asi vamutsvangwa vati Zimbabwe haiiti zvinhu kuitira kufadza dzimwe nyika, asi zvizvarwa zvayo. Mamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo abuditsa magwaro avo pamusoro pemaitirwo esarudzo ndeAfrican Union, COMESA, Vikata Center neCommonwealth. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.